dambudziko guru rataita muZimbabwe pari zvino kubva muna 2018 paita murume anonzi Winston Chitando, Minister of Mines. Uyo azvipa simba yekuti Zimbabwe yese munda wake waari kungopa vanhu maresinesi kuti endai munochera kwakati, endai munodzinga vanhu kwakati kwamutoko, kuhange, nawo kumavhuradona. Atitarisiri minister gurukota rehurumende yeZimbabwe rinotarisirwa kunge richizwisisa kukosha kwenzvimbo yakaita semavhuradona wilderness kune zvizvarwa zvenzvimbo iyoyo, uye Zimbabwe as a whole, nzvimbo iyo inozikana kuti inzvimbo inoyera, inzvimbo inoremekedzwa, inzvimbo inokosha. Saka kana minister akapika achitaura kuti acharemekedza bumbiro remutemo, tsika dzevanhu nemagariro evanhu, kodzero dzevanhu, achipa resonance rekuti vanhu vaende kunochera munzvimbo yakanzi inzvimbo yakakosha, inzvimbo yakachengetedzwa, minister ivavo havakodzere kunge vari mukabhineti yeZimbabwe.
Chii chamunotarisira uye sei muchishora vachitando ivo vachiita basa ravo?
Tinotarisira kuti makurukota ehurumende yeZimbabwe chekutanga vanofanira kuchengetedza nhaka yeZimbabwe, asi ndiminister Rudzii wekuti anonokoka vanhu vekure. Mavhuradona wilderness haive chinhu kune vanhu vari kubva kuChina, asi kwatiri tinoziva kuti inzvimbo yakakosheswa kubva pasi chigare nemadzitateguru edu. Toona mwana wedu wemuno muZimbabwe achitogara pasi kutora ballpoint achinyora resonance rekuti endai munochera chrome kumavhuradona wilderness. Minister iyeye haadeserve kunge ari mucabinet. Chechipiri chiri kuitwa navachitando inonzi double allocation of claims. Ipapo tiri kuona conflict iri pakati pe Afrochina smelting ne ethylene. Makambani maviri aya akapiwa resonance rekuti vachere in the same area, same block. Zvorevei, zvoreva kuti pane huri huripo apa, zvichida pane mumwe akabhadhara mari kuti anoshanda pakanga papiwa mumwe. Maspecial grants avari kupa kuma mining companies vachivaendesa all over the country kunodzinga vabereki mumavillages vachinovhiringidza nzvimbo dzinoyera, nzvimbo dzakachengetedzwa. Toda kuti tizive kuti vari kumboshanda nani ari kuvapa simba iroro rekuti vanodzinga vanhu all over the country vachipinda munzvimbo dzinoyera dzisingafanira kunge dzichicherwa vachinoti pari kunocherwa. Toda kuti tizive kuti vari kushanda nani, simba iroro vari kurwana kupi.